This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chivabvu 14, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanoda kungorambidza avo vanenge vachida kuratidzira vachiratidzira vachiramba zvinenge zvichionesa nepf nokuti vane ZANUPF takatonzwa kuti varoda kutoitawo imwe million man march yavo yavada kuita hatambonzwa vachombo vaitaura nezvayo.
Bato reNational Constitutional Assembly roshora gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nezvekuda kurambidza vanhu kuratidzira. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi.
Tinongokurudzira madzimai echidiki kuti ngavasagarire maoko chero mari shoma inogona kutotanga zvinhu isi hatinambotanga nemari yakawanda plus hatinambomirira rubatsiro kubva kune mumwe munhu asi takangozvita sipato iyi.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemamadzimai echidiki ari kurarama nekubika chingwa vachichitengesa kuguruve. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly rashora zvikuru gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, avo vakati mapurisa acharanga zvakaomarara vanhu vanenge vachida kuratidzira kusafarira kwavo nezviri kuitwa nehurumende zvekuparura mari yemabond notes uye kukundikana kwainonzi nevamwe iri kuita kubatsira madzimai emunyika ari kuKuwait uko ari kurarama senhapwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa.
Vanoda kungorambidza avo vanenge vachida kuratidzira vachiratidzira vachiramba zvinenge zvichionesa nepf nokuti vane ZANUPF takatonzwa kuti varoda kutoitawo imwe million man march yavo yavada kuita hatambonzwa vachombo vaitaura nezvayo. Uye nyaya yekuti vachombo havasirivo vangapa munhu mvumo kuanzi munhu afanwa kuratidzira kana kuti asaratidzira. Saka nyaya yekuti iyo vanobuda vachichiziva vachitiudza vanhu kwanzi vanorohwa nemapurisa kana vachinge vada kuratidzira ndo nyaya yatashorobhodza zvikuru izvozvo zvenze.
Saka imi mucharamba muchikurudzira here vanhu kuti varatidzire?
Isu hatisingokurudzira vanhu kuti varatidzire asi kuti tiri kutogadzirirawo kuti tinge chiratidzira seNCA uye tiri kuda kuti vana veZimbabwe vazivise kuti nyaya yekuti tirambe nyaya yemabond notes haisi nyaya yekuti umirire kuti kwanzi NCA aita kana kuti mamwe political parties aita. Iwewo pachezvako semuZimbabweni unofanwa kunge wakazvipira kuti tirambire nyaya yekuti vanhu vezano vapurinde mari toziva tese kuti takatambudzika sei pavakanga vachipurinda mari. Saka hazvingati kuti munhu atomirira kuti anzi kuti aiwa vati vasa vari kudemonstrata here vakademonstrata. Iwewe unofanwa kungodemonstrata zvaunongokwanisawo.
Saka imi kuratidzira kwenyu uku muri kuronga kukuita rini?
Hatisati tane date vatoda kuratidzira nokuti tichikuita urongwa hwekuti vatungamiriri vese veNCA vange vachiratidzira vachitungamirira kuratidzira kwavari kumberi. Saka ndozvatiri kuzama kugadzira kuti tione kuti date rinenge richikwanisa kuti munhu wese anenge akasununguka kuti ange achiratidzira nderipi tobva tatoratidzira.
Mutauriri webato reNCA vamadhoc Chivasa vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende Dr. Gift Mugano vanoti nyika inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise upfumi uyo husina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kukundikana kwesangano rinotora mari dzemitero reZimra kuwana mari yemitero yakakwana inoshandiswa nehurumende. Vamugano vanoyambira kuti kutadza kuwana mari kwakaita Zimra kuchapa kuti hurumende itadze kana kubhadhara vashandi vayo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamugano.
Hurumende haikwanisi kubhadhara zvinofanira kubhadharwa sekuti masalaries zvinofanira kutendera vanhu kana vashanda. Tine dambudziko rekubhadhara zvimwe zvinodiwa munyika sekuti kubhadhara kugadzira marodhi, kugadzira mairrigation, kugadzira kutenga mishonga kuzvipatara. Ndiko kwatava takananga ikoko. And zvichireva futi kuti iyoyi kushoveka kwemari masymptoms edambudziko guru kunyika sekuti chii chaita kuti mari ichishomeka ndo zvimwe chete chichaita kuti musoro uteme. Dambudziko racho nderekuti munyika muno makambani mazhinji anonga asakwanisi kuchabhadhara vashandi. Saka haisiri hurumende chete chaishayiwa mari nemakambani zvava kushayiwa mari ikoko. Tichireva kuti havakwanisi kuramba vachishekerera vanhu pabasa. Saka tichiramba tichiona vanhu vachibuda mabasa vachienda kumba vanogara pasi. Idambudziko rinoda kuti hurumende igare pasi nevanhu vanogadzira zvigadzirwa nevashanyi vanovaya munyika muno sevatingati mainvestors. Iparure mitemo inogamuchika kuvanhu kuti tione kutanga nyika yepatsva nekuti kwatiri kuenda kumawere.
Asi muri kuona paine chido here chekuti paitwe nhaurirano dzakadai?
Hurumende haina isingati choice nekuti zvane unoziva kuti kana munhu ari panguva yakuda kufa mufundisi akava akabata bhaibheri akaimoda kutendeuka here kana chidhakwa chinotendeuka. Saka ndiwo patiri tiri pasi chidanho chekuti handifungi kuti chingava chinhu chinganakira nyika kuti hurumende ishayiwe mukana wekuti itaurira nevanhu nemakambani akasiyana siyana nekuparura mapolicies anobatsira nyika kuende mberi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari chipangamazano chehurumende uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva, tiri kuenda kwachipangura kuguruve uko kune madzimai echidiki ari kuita bhizimisi rekubika chingwa. Tabata mumwe madzimai aya vari mushandira pamwe uyu muzvare Tariro Jonathan.
Mugrupu medu mune vanhu 15. Takatanga kuita chirongwa ichi nekuti mamwe maprojects ekuita anga asina pekuzotengesera zvinhu zvacho kana kudi, asi takaita advantage yekuti pane maschools padhuze uye pane mashops. Saka zvatiri kubheka tiri kuzongoisa pamashops nekumaschools votitengesera. Ndosaka takasarudza baking.
Ko mari yekutanga chirongwa ichi makaiwana kupi?
Takangoti tichitanga kuungana taita mameetings akati wandei tichingoti pese patasangana munhu ngava yakabata dhola vachiuya tichiita maactivities ataiita munhu nemunhu nedhola rake ndofunga takaita 3 times tichiita mameetings akadaro vanhu vachiya nemadhola. Saka tangotangira ipapo takatanga kubika masamusa nekuti ndiva akanga ari chipi kusvika tatosimuka.
Munotengesa chingwa chakawanda sei pazuva?
Iye zvino hazvinosiyana kuenda nemazuva asi kazhinji tinotengesa about 200 loaves.
Chinenge chichiita mari?
Chichiita 50 cents loaf.
Munochigadzira sei? Panoda magetsi kana kuti munoshandisa moto?
Tinoshandisa moto. Pane gomba ratakacherwa. Tinoshandisa method yekuti tikaisa moto poita marasha. Katitoisa matanda akati kurei poita marasha. Tobvisa huni. Toisa ipapo akati kukwirirei marasha ari pasi. Toisa mapani edu pamusoro zvibva zvatoibva zvakadaro.
Saka makukwanisa kubatsira nawo nehama dzenyu kuendesa vana kuchikoro nezvimwe?
Ipapo takabva tati tichitanga kubika takaisa vamwe vana vari pazvikoro zviri padhuze. Pane 2 schools. Saka takangoti nherera dziri pazvikoro ipapo ndobva tatonyora mazita vaidavo. Saka tine 10 kusekondari ndovanotibatsira. Ivavo tinoti tikatengesa mari ikaita totenga mabooks mainforms tichivapa tichivabatsira saizvozvo.
Pane mamwe here masangana akubatsira nawo nemi?
Ezvino hapasati.
Muri munharaunda ipi uye ndezvipi zvikoro izvi zvamuri kutengesera zvamuri kugadzira?
Pane Chipangura primary nechipangura secondary.
Mungadewo kupa kurudziro yekuti kudii kune vamwe vasikana vechidiki?
Tinongokurudzira madzimai echidiki kuti ngavasagarire maoko. Ndachero mari shoma inogona kutotanga zvinhu. Isi hatinombotanga nemari yakawanda plus hatinombomirira rubatsiro kubva kune mumwe munhu. Asi takangozvita zvikatoita.
Muzvare Tariro Jonathan vachitaura vari kwachipangura kuguruve.
Yo, cool it, babe guy.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chifty Young.
My Instagram.
Yeah, bro.
Nafaza my sister. Nafaza munu wese ma shita. Doro tandira basita faza variba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inin dino itwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Magatera Studio 7.
Waya, waya, muza waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhu kadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Nancy Moyo, avo vanova ivo mumwe wemadzimai nevasikana vakabatwa senhapwa kuKuwait. Mungatitsananguriro kuti zviri kufamba sei ikoko kuKuwait pari zvino?
Inini vanhange vandudzo tingikuenda kunoshandira munhu akanga ari kuSaudi Arabia. Apa chaishamisa vanhu vacho hapana kana aigonotaura chirungu, vese varingotaura neArabic. Hatichanzwana nemanje. Ini ndaakushamisiko ticha kuitika pano. Tanzibvisa hembe dzawakapfeka, bvatapiwa zvihembe zvavo zvirefu zviyazva zvechiarabhu. Ndaakutanga kuedza kuchifonera vaya veguardiani kuti chiuya munditore, ndina handisira naSaudi Arabia, ndoda kushanda muno muKuwait. Tikanzi hazina kana basa, unombonoedza wane mani.
Chii chakazoitika wasvika kuSaudi Arabia uko?
Ini ndopandakatanga kunyimwa kuona kuti kuno kunzvimbo yandava ndikasara kaazvichaiti. Ndopandakanyitsidzira kurwara ndobva vadzoka neni kuKuwait. Pandati chindiende kuofisi ndobva vatanga kuchiramba. Kanzi hazviite kuti tikuende sekuofisi, takakutenga mari yakawanda. Totoona kutoti mari yedu waita sewatidzorera. Ndikati asi inini hamuna kundipa mari yangu, vanda vangu vakatarisira kuti mundipe mari yangu yandakaita seandakashandira. Takanga tisingapiwe kana pekurara pakanaka, vainge kunyange makarara vakafunga kungovhura. Makarara imomo vanongopinda vachiita sei vachivhura. Vakanditsvagira imwe imba zvekare yekuti ndichinoshanda. Vanditsvagira imwe imba yekuti ndinoshanda, zvikanzizoni ndokuti udzore mari yedu. Ini ndakanyorera vekuofisi meseji ndikati inichuye mutitore kumba kwamakandisa hakutetese hakutaita vasati vandipa mari yangu yemwedzi wekutanga wandakasvika kuno. Ini mwana wangu ada kuenda kuchikoro. Zvikanzizvoni vaudze kuti ndava kudzore. Ndikati ndogovaudza sekuti ndava ndidzore. Ini makati kana tava kuno muchaita sei, muchatibatsira. Iko zvinoizviona izvati mararamiro andakuita haasvika se haasvika, nekuti tinongogara nichiitana nemusimindi kuti ndikavabvunza mari yangu vanongondisi tichakupa kana chaakuda. Iyo mari yedu yatakashandisa yakaita sei, yakawanda. Ndambonoshandisa kune imwe imba zvaive kuti vana vavo vakomana vakanga vakuda kutipindira matende takarara kuti vatibati. Zvose ndakazogona kukwata kukurira simba. Ndoba ndakati inini panapa handichakwanisa kuti ndirambe ndichirara kuimba yekusere, nekuti munhu wese akungopota achingopinda pese paadira.
Makasangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri munhapwa kwamanga matengeswa, mukazofunga kuti imi mutize, zvakafamba sei?
Takanesa mazve takanga takatyirwa ndamachaigara imomo, asi vakanga mune murandakadzi aitichengetedza tirimo. Tikati panapa zvatakutongesa takutongoti tichitongokwanisa kumubvutira matini, tochinyira dhoo, totakura mabhegi yedu totiza, tongokwira mutekisi tonanga kuembasi yedu yemuZimbabwe kunovaudza kuti isa hatina chii, hatina mari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nancy Moyo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous.
Nika muno manyanya nyaya luxury over nyaya tikatarisana neyedu kuhutano kuti fishi kuhurumende dai kwanisa yapindira kukanzuro kuti huri kuita kukanzuro wanyanyisa.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nava Emmanuel Gasa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe nezvematambudziko osangana nevanorarama nechirwere cheHIV AIDS nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi Muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa ne zvinonzi nevanhu zvinowanikwa kubva muchihuta zvakafanana nekuva kamuviri panyaya dzehutano uyewo kushandiswa semupfuwira. Muhurukuro yedu tine nhengo yezinata vari munyori anoona nezvedzidzo sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda.
Aiwa makandi zvenyu vateereri.
Sekuru Sibanda, nasi tinoda kuti mbokurukura nenyaya yanetsawo muZimbabwe umu, nyaya yezvihuta. Asi tinoda kutarisa kunyaya dzezvakaita semishonga inonzi inokwanisa kuwanikwa imomo. Vamwe vari kuti madosa acho anoshandiswa pakuita mupfuwira wekuti murume haabve pamba. Titsanangurirei sekuru zvinowanikwa muzvihuta kunze kwenyama.
Tingati ihuku yedu yechivanhu inogara musango, kazhinji zvinowanzoita kana zviri zvemusango chaizvo zvatinoziva zviri zvihuta. Izvi zvaakushandisirwa mishonga yemazuva ano kuti zviwande. Vaakuita sevanozvibridha, zvasiyana nezvatinoziva zvinogara musango. Ndo zvanga zvichitarisirwa zvine mamedicinal properties.
Mishonga yacho yamuri kutaura sekuru Sibanda yaiwanikwa kana kuti inowanikwa mune zvinogara misango inoita basa rei?
Vamwe vaiishandisa kana kumupfuvira nekuti belief yekuti chogara chega chihuta, kazhinji hazvidarike zviviri zvinowanzogara zviri zviviri. Chihuta ichinofamba nepasi, hachisi chekuti kubhururuka, hachibhururuke mudenga kwenguva refu.
Saka muri kutsinira here vamwe vane pfungwa yekuti madosi kana madhokorosi ezvihuta anokwanisa kushandiswawo semupfuwira?
Icho kwati nekuti zvinoratidza kuti zvine secret yebelief iripo nemararamiro anoita shiri iyoyi.
Saka imi sekuru seZinata, mungakurudzira here nhengo dzenyu kuti dzinge dzichishandisawo zvinobva pachihuta ipapa kupawo vavanenge vachibatsira?
Tine zvatinoziva zvemusango. Kune zvaakuitwa zvimwe zvazvinenge zvazvimaartificial, hatichanyatsonzwisisa zvimwe kuti zvaakugadzirwa zviri faster than zvatinoziva mararamiro anoita zvihuta izvo zvomusango izvo. Saka tinoona tiri pekuti hatikurudzire kuti mamembers edu anga achipinda munyaya dzezvihuta izvozvo.
Ko, panyayawo dzenyama pane zvingawanikwa here panyama?
Inyama inonaka chaizvo iya inonzi yechihuta. Chihuta yanga iri respect mutradition yedu isusu. Chizovabata chihuta kana chero chinopatezvara chaiko kunenge waratidza respect. Yanga iri form of a tradition. Hachaingowanikwa, hachisi nyore chihuta icho chaichi. Chero anochiteya anoziya sango anokutaura kuti chihuta. Hachisi chekumanyisa futi. Kazhinji tinotoita zvekuchekuteya. Saka ishiri yakangwara iri yemusango, kwete izvi zvihuta zvaakugadzirwa zviri artificial.
Saka sekuru, ndikashanya kwenyu nhasi manheru ndiri kutosvikodya sadza nechihuta kaini?
Chaiko. Kunoku zvakadira. Kunoku Zimbabwe zvihuta tatambura nazvo. Zvakanyanyisa hazviri zvekuti totarisa kuti zvinowanda saizvozvo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiva, musara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove nhengo yeZinata muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo iriko mangwana yeCastle Premier Soccer League. Border Strikers ichatamba neHwange kumaGlass Stadium, Bulawayo City ichitamba nechapungu kuBaba Fields, Koti Dynamos neFC Platinum kuRuvaro Stadium. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Bato reNCA roshora zvikuru gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nenyaya yekuda kudzivisa vanhu kuti vasaratidzire. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, May 14th, 2016. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Kip Stube. Here are our top stories this evening. A Zimbabwean heading for America perfects a mother's ways of making peanut butter.
When I finished school, I started working for Head and Toast, but I wanted to do something of my own. So I then decided I want to start a business.
Women and girls continue facing various problems in Zimbabwe.
Economic conditions in Zimbabwe have really left the girl child vulnerable to all forms of gender-based violence.
And as usual, we'll focus on women's issues. Stay tuned. She grew up watching her mother crush peanuts with a small grinding stone to make peanut butter for her family. Now Nobukosi Ndlovu is doing exactly the same, except that she has founded a company that produces peanut butter at a large scale for commercial purposes. Nobukosi is one of the 60 Mandela Washington Fellows headed for the United States next month. She talks to Studio 7 reporter Ntukameli Komo about her journey.
I'm so excited to be part of one of the people who were chosen to be part of the Mandela Washington Fellowship. Yeah, there were a lot of people who applied for it, and only about 58 of us are going to be going for the fellowship. I'm so excited. I can't wait to go and learn new things and come back and implement them back home. My company is called Kali Students, but it's shared as Nuki Food. We manufacture predominantly peanut butter, and we also package peanuts, roasted nuts, matemba, and salt.
Many young people would sure love to be their own employers, just like yourself, but the economy is just not permitting. How did you beat the odds?
I did my first degree at Midland State University. So part of the honors degree, you do 1 year work-related learning. So when I did my work-related learning with Head and Toast Consulting Services. So after finishing school, they took me back. But initially, I've always been someone who's business-minded. I've always loved selling things. Even at college, I had an opportunity through the SAFE board, which is the Student Entrepreneurs Board, to run our school tuck shop. So when I finished school, I started working for Head and Toast, but I wanted to do something of my own. So I then decided I want to start a business. That's when I started Mixi Food. But I didn't have enough capital to buy the equipment that I needed to start the business. I had raised some money, but it wasn't enough. So I approached the microfinance, which is called Real Microfinance. It's the microfinance, but then their vision was to empower women in business, but they were empowering groups of women. But when I approached them, I was alone, and I wanted them a loan for myself, and I didn't have collateral. So I explained to them the reason why I wanted the loan and how much I raised. It wasn't enough for the equipment. They said, what collateral do you have? I had a small car, but they said, your car is not even enough to cover part of the money that you wanted. So I convinced them that I was going to pay them back, and I told them that they can use the machine as collateral. If I don't pay, they can take back the equipment. Finally, they had me, and they gave me the loan.
How is business at the moment?
When we started in 2018, we registered quite some growth. But now what I can tell you is that from last year, 2015, I faced quite a lot of challenges in business, and it has gone down, and now it's stagnant. We are not registering any growth, and it's actually going down. There was a time when we could do up to 2 tons a day, but now even if you process a ton, sometimes you don't sell all the products.
What are your expectations from the Mandela Washington Fellowship?
I'm hoping to learn from other fellows. It's going to be fellows from different African countries and the lecturers from the U.S. I'm hoping I'll learn how other people are doing their businesses in their respective African countries. And I'll also learn from the people from the U.S., the culture there, how are they conducting their business, how have they become, what have they done for them to be successful.
And what next after the Mandela Washington Fellowship?
I'm hoping that knowledge will assist me with new business strategies back home. It will also empower me to be able to mentor other young girls or young women out there who intend to start their businesses. I will knowledge transfer. Whatever I will learn in the U.S., I'm willing to come and share with other young women back home and young men on how they can run their businesses. And also in terms of corporate governance, in terms of running my own company, I'm going to be exposed to people who have done it, who have achieved better things in life. And I'll also use it to also make my roadmap to where I want to be in the future.
Mandela Washington Fellow Nobukhosi Ndlovu on the line from Harare with reporter Ntungameli Gomo. In this second edition of Girls, Youth and Development, let's hear what our partner Nyari Mashamombe, a human rights activist, founder and executive director of Take a Life International, has for us today.
Today I'm joined by a talented and passionate young woman who is a co-founder and director of programs at My Edge Zimbabwe, a youth-led and founded organization. And Nyasha, welcome to this program today.
Thank you very much, Nyari, for inviting me.
So thank you very much again, Zimbabwe, for being with us. Today's topic really is going to discuss the linkages between economic hardships as we are facing them today in Zimbabwe and the link between that and gender-based violence against girls and young women, but as well as violence in our communities. Tell us your experience with young people as far as economic situation is concerned and violence against girls, young women, and community at large.
Okay, thank you very much, Nyari. It is very true that the economic conditions in Zimbabwe have really left the girl child vulnerable to all forms of gender-based violence, forms of manipulation, and all sorts of things that impede the development of the young girl into adulthood. So basically, at My Age Zimbabwe Trust, we promote issues of girl child empowerment, and we've been doing that by providing mentorship.
So you mentioned that there is a nexus between the difficulties in communities. I would like to know, I know you work in Mashingo, what are some of the issues that the young people are facing, the communities are facing right now because of this economic hardship?
Okay. So currently we have been working on the issue of ending child marriages. We've realized that due to the economic conditions prevailing, young women and girls are becoming very vulnerable to child marriages, especially right now since we are in a drought situation. There's food shortages, money shortages, and everything else. So parents and guardians are actually forcing those young girls to get married so that they can get something from the older men, which could be food or it could be money. So now the challenge that most girls are facing is dropping out of school and becoming someone's wife whilst they are still very young. And actually some of them cannot even be called young women, but they are adolescents.
Wow. So you spoke about the issue of child marriages that is rampant in Mashingo and how the drought has necessarily affected that. So we know that Zimbabwe recently outlawed child marriages. How is that affecting Mashingo? Because we know that on the 20th of January, the Constitutional Court outlawed child marriages.
The ruling of the Constitutional Court came at a very good time as we were implementing our project. But however now, as an issue, child marriage had already dipped or it's already rooted in our society. So we're doing as much as we can to sensitize the communities to say there is this law which is now passed, but and then so that the communities can know what to do. So we've also been trying to make sure that communities come up with what we call community charters, where they decide, because we have this ruling with the Constitutional Court, how best can they implement it with their own communities. So it's still a process. You know what happens whenever there's something new that comes up and people know something else. There might be a process of awareness.
Yes. I love what you just mentioned about your including of the community as the key responsible people of that work in the community of ending child marriages. In the interest of time, a quick word, that what can the youth do to address issues that affect the young people? You spoke about child marriages. I know there is a lot. I do know that there is the issues of drugs that young people go through. There is the issues of helplessness that's just been happening. So tell me what can the young people do? What can communities do? What can the government do to intervene in this current situation?
I think it is the responsibility of communities to take care of the girl child either way, because the, by virtue of them being children, they need to be taken care of by the community. So the communities should know that it is wrong and it is not improper to impede on the development of the girl child and allow them to go to school. And where possible, allow them to start small businesses, because we have had a case whereby entrepreneurship activities, some parents, they don't allow their girl child to participate, but yet it is a solution to the economic challenges they'll be facing. Then also for the girl child themselves, we've been encouraging them to be forthcoming. We have a lot of projects for girls, but sometimes because of some sort of hesitation, the girl child may not really participate. So we've been motivating them to say, you should take charge of your future, you should take charge of your life, do what you can and look for support. So we have opened up our arms to all the girl child and mother.
Oh, we have lost it. I think
we have lost it.
Yeah, and just summarize.
Maybe it was great to hear from Nyasha and as a young woman sharing her own experiences about the issues of girl children and young women in Mashingo. And unfortunately, the network was jealousy, but she was going to tell, she had told us that it is the responsibility of communities as well to take take charge of ending child marriages. It is the, also, I believe, it is the responsibility of our local governments and local authorities to make sure that the law is working for the people, and also that people, those who are going against the law in violating girls and young women and just the community at large, are actually the law is applied. But at the same time, encouraging the government to take people seriously, and also to just to put in place policies and laws that protect people, but also investment, because I mean people are suffering, there are no jobs.
Thanks very much, Nyari Mashamombe, a human rights activist, founder of and executive director of Take Your Life International, a girls and young women's rights organization. Thanks also to Nyasha Panisa Sitole, a co-founder and program director of My Age Zimbabwe, a youth organization based in Masvingo province. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, D.C.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Freedom of the press continues to be under assault in Turkey. Most recently, Can Dündar, editor-in-chief of the leading opposition newspaper Cumhuriyet, and Erdem Gül, the publication's Ankara bureau chief, were sentenced to prison after being convicted of leaking state secrets. State Department spokesperson John Kirby expressed concern over the guilty verdicts issued by the Turkish court, calling on Turkish authorities to support an independent and unfettered media, which is an essential element of any democratic, open society. Meanwhile, Turkey's independent communication network media released a report for the first quarter of 2016, stating that 174 members of the press were either fired or forced to quit, while 28 journalists and 10 publishers were currently under arrest. Turkey was also recently listed by U.S.-based think tank Freedom House as not free in their 2016 Freedom of the Press report. Its score rose 6 points, signifying a deteriorating trend. As Turkey's friend and NATO ally, said Mr. Kirby, we again urge Turkey to abide by its constitutional and OSCE commitments to fundamental principles of democracy, including due process, judicial independence, and freedom of expression. These principles are key elements of every healthy democracy and are enshrined in the Turkish Constitution.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And as usual, it's now time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Forum, we have one of the victims of human trafficking, Nancy Moyo, who says she just escaped from her employer where she was being held captive and is now at a shelter in Kuwait. Nancy is one of the 200 women that are believed to have been trafficked to Kuwait under the guise of greener pastures, but were later given menial jobs or turned into slaves, with some of them being sexually abused. Welcome to the Women's Forum, Nancy.
Oh, hi, how are you?
Tell us about your situation. What is happening right now to you in Kuwait?
I came from Zimbabwe to Kuwait. When I arrived in Kuwait, the money I had been promised was not the money that I was going to be paid. So when I was at the office, then I was told that I was going to be sent to Saudi Arabia.
What happened when you arrived in Saudi Arabia?
When I arrived in Saudi Arabia, I asked her, can you pay me my money? And then she refused. So I pretended to be sick. They took me back to Kuwait. When we got to Kuwait, I tried to communicate with the office, telling them about my place. They didn't come or give me any help.
How long were you with this family for, and how were they treating you?
They couldn't access your room anytime. They wanted to eat or water to drink. They told you you have to stand and work. They couldn't allow communication with our families, but I did, and my phone amongst my clothes. One day they said they'd meet to another family. So when I was at that family, money went missing, and I was saying that we have never used any money, so the money is stolen by you. And then they said we had taken it back to the agent. You, we are good for nothing. We are not going to pay you anything. So when the driver came to pick me up at the house, the driver from the agent, but then he told me that they didn't give me your passport because you stole from them. So your family has to give us $2,500 from them to give you your passport. Then you say, for now, I'll take you to the office. You go and rest for a day. Then tomorrow morning, I'll come and fetch you and take you to the other family.
So when you arrived at this place where you were taken, were there any other Zimbabwean women?
Yes, there were three Zimbabwean women. One who had escaped through the window from her employers. Two others were fallen ill, and then their employers didn't take them for any medication. So there was no food, nothing at all, not even water. We started saying the family just gave each other courage. When I was in the car, the driver was talking to the boss on the phone, saying Zimbabweans are not becoming a problem. We have to send them far, far away because we are losing money. So we are going to send them to Saudi Arabia, Oman, Turkey, far away, they cannot escape, and then through them in 6 years. So the family told my parents that this is what they were saying. We then discussed the strategy for us to get out of that apartment. We stole the kids from the Filipino woman who was the caretaker of them. So when she went to get a bus, we then ran out of the building, and then we unfortunately that taxi did wait for us, but we didn't have any money.
So if you didn't have any money, how did you then take a taxi to your next destination?
We had contacted Mr. Ngrenya at the Zimbabwean embassy, and Mr. Ngrenya paid the taxi. That when we got job, we filled our information, and they took us to a self-shelter. Now we are now waiting for us to get back home safely to our families.
Thank you very much, Nancy Moyo, for having been our guest here on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanganya Huye. We hope you are going to enjoy this weekend. Looking at your crystal ball, what you meant? I say, looking at your crystal ball, what you meant? What do you see? That was the music of Peter Tosh coming to you from the Voice of America in Washington. And now to recap today's top stories. A Zimbabwean heading for America perfects her mother's ways of making peanut butter. and women and girls continue facing various problems in Zimbabwe. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Dumelane Nkomo. This is Gibbs Dube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazo omuhle yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
uhlelo lokuceda ubuyanga kaluqali manje okumqoka ukuthi ngemva kokuthi eseconsulte abantu wabuzisisa abantu uthathanya thela abantu
luyaqhubeka uhlelo lukahulumende olokukhulumisana loZulu ngendlela zokulwisana lobuyanga elizweni.
Uma ke bengakwazi ukuhlanganyela ke lalezo ke izinto esicelile kuhulumende ke sizaqhubekela phambili ke sisiya ke lapha phela emgwaqweni.
Ababalisi abafundisa emaphandleni bakhangelele ukuthi zonke izikhalazo zabo zilungisiswe ngemva kokukhulumisana lamalunga edale lephalamende. Njengemvama sizalethulela uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lukahulumende olokukhulumisana loZulu ngendlela zokulwisana lobuyanga luqhubekela phambili. Ingcwethi zisithi uhulumende kumele alalele izifiso zabantu bonke ikakhulu abemaphandleni lapho okulobuyanga obumangalisayo. Omunye wabathi uhulumende kumele azinikele kulolu hlelo yingcwethi kuntuthuko yemaphandleni uMnumzana Vumani Ndlovu.
Lolu luhlelo oluqondileyo kambe kodwa bona ngani uhulumende uselokhu ephindaphinda inhlelo zakhe. Uhlelo lokuqeda ubuyanga kaluqali manje okumqoka ukuthi ngemva kokuthi eseconsulte abantu wabuzisisa abantu uthathanya thela abantu. Kumgceke ukuthi kunhlelo ezadlulayo uhulumende abezenza ebuza abantu ngokuqeda ubuyanga abantu bebekhuluma bekubeka sobala ukuthi kuyadingakala ukuthi uhulumende abone ukuthi imnotho ekhona ezigabeni ngathi ama-local resources abenefita abantu uhulumende kubele abone ukuthi uyadala inhlelo zoku-create employment ukudala imisebenzi abone ukuthi ezomnotho ziyafinyelela ebantwini. Kuneyiningi abantu kade bekukhuluma kodwa kumqoka asima-consultations lawo yikuthi ngemva kwama-consultations uhulumende uthatha nyathela abantu.
Lisebenza kakhulu lezakhamizi zemaphandleni njengenhlanganiso. Kuyini kahle kahle uhulumende amele akwenze emaphandleni ukuqeda ubuyanga obubhahile?
Ye, uzakhumbula ukuthi indaba ye-devolution of power ukwehlisela amandla ezigabeni eyaphuma kabanzi ngesikhathi kulungiswa isisekelo sombuso sasigxile kakhulu ekuthini yiyo indlela engaqeda ubuyanga. Abantu babekhangelele kakhulu ukuthi umnotho wabo sezigabeni zabo kababhenefithi kiwo, kabatholi lutho kiwo. Kungakho-ke kuyadingakala ukuthi baphiwe amandla phezu komnotho wabo.
Ubona ubuyanga emaphandleni Ndlovu ungathi buminjani, bukuliphi izinga?
bubhahlile kakhulu ngoba nxa sikhangela ama-indicators obuyanga sikhangele indaba ezifana le-unemployment akula industry ekhona emakhaya, akula ndlela abantu abangathola ngayo imisebenzi uZulu omnyengi kasebenzi ikakhulu intanga bathwele nzima. Sikhangele indaba ezifana lendlala akula ngendlela abantu abangazitholisa ngakho ukudla indlala ibhakile. Sikhangele futhi enye indicator yokuyanga ukuswelakala kokukhandisa kuhle ezempilakahle ezemfundo. Uyafumana ukuthi i-district kumbe ngithi isigaba sonke lesi esinjengetholotho lufane futhi ukuthi ikliniki eyodwa isibhedlela esisodwa sisevisa engxenye amawadi angu-5.
Umnumzana Vumani Ndlovu yingcwethi kuntuthuko yamaphandleni. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emakhaya, iRural Teachers Union of Zimbabwe, ithi uhulumende sethembise ukulungisisa izikhalazo zababalisi bemaphandleni kulandela umhlangano ewenze lamalunga edale lePhalamende ngolwesine. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Gifty Siziba.
Kulo hlangothi ke abathiwa yiParliamentary Portfolio Committee ebona-ke ngezemfundo. So besiyekhangela-ke esingathi thina yihlala kahle ababalisi abasemaphandleni la basemadolobheni. Sakhangela njalo futhi indaba-ke yabafundi abantwana besikolo ukubana-ke bafunda njani, sikhangela ihlubo abahlangana lazo. Njalo-ke besiyazisa-ke abalungu bedala ePhalamende ukubana bengayenza njani ukubana-ke bancedise ukulungisa kwale ndaba-ke esigaba sesifundo.
Yikupho okunye okumgqoka elikhulume labo ngakho elifuna kulungisiswa?
Yes, okokuqala sikhangeleke indaba yokubhadalwa kwamateacher-ke lapha besitshela khona uhulumende welizwe ukubana-ke amateacher kufanele aphiwe-ke ukwengezelelwa-ke kwenholo yabo ngendlela ezingasoze imali ebathi kona ngama-non-monetary incentive. Sakhangela futhi njalo-ke indaba-ke eyokuthi-ke asifuni ukubana-ke uyenze ezombangazi ezombusazwe-ke phakathi kwezikolo-ke politicization of high schools and secondary schools. Njalo futhi sakhangela-ke indaba-ke eyokulungisiswa-ke esingathi inayo i-infrastructure-ke izindawo zokufundela lezokufundisa. Sakhangela futhi le ndaba-ke eyokulungisiswa kwemigwaqo eyalapho kule sikolo esisemaphandleni nokutholakala-ke kwama-network-ke ne-inthanethi kulezo ndawo ukuze abantwana befunde kahle.
Udaba lwe-National Pledge alilubamba?
Ye awa edayile uhulumende yebo-ke ungisesingathi bekumqoka-ke we-presentation yethu ngoba bebekhangela ukubana thina njengebameli sithatha njani indaba ye-pledge lapho esikhulume khona ukuthi hhayi leso sifungo-ke asihambelani-ke lo mthetho welizwe, i-constitution yelizwe. Njalo futhi abantwana basebancane ukuthi bathi bona-ke bathatha-ke isifungo abazali bengakwazi. Njalo besakhuluma ukubana hhayi uminista uzokhona-ke njengokutsho kwababalisi labafundi labafundisayo ukuthi hhayi leyo soso abantu babavumelani lalo.
Bathini ngezikhalazo zenu?
Esikonklude ngakho siphethe savumelana ukubana hhayi kuzaba okokuqala-ke njengoba sazise uhulumende waseZimbabwe ukubana hhayi uma-ke bengakwazi ukuhlanganena-ke lalezo-ke zinto esizicelile kuhulumende-ke sizaqhubekela phambili-ke sisiya-ke lapha phela emgwaqweni ngoba kuqakathekile ukubana-ke si-enforce phela i-constitution yeZimbabwe in terms of i-right to demonstration and civil disobedience.
UMnumzana Gifty Siziba ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni, iRural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi alwisane lobusela kanye lokungethembeki okuvezwe sobala yinhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce kucwaningo elwenze lenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Spanda.
ngibona ani udaba lusemqoka njalo ukukhanya nxa sikhangela isasi emuva njalo sikhangela ukusebenza kwamalungu afana nalabo abathatha abe-i-duty lamapholisa emgwaqweni nezimali eziswelakalayo ama-15 billion lawa udaba lokuthi indaba yokungathembeki kwabantu abasebenza kuhulumende lakumakhampani aphakemeyo elizweni ingabe ilobubelo obukhulu kungabe kuyiqiniso ngoba konke singakubona manje esikubonayo manje lebe esisuke sikubona eminyakeni kumbe lethumi edluleleyo kutshengisa ukuthi hayi ubusela buqhubeka busiya phambili emuntwini nje wonke olamandla athize kumbe ole ofisi eyenelisa ukuthi ikuncedise kwenzeka into ezifana nalezo.
Singathi umnotho ongamanga kuhle dokotela yiwo obangela ukungethembeki lokhu na kumbe umnotho yiwo odilizwe ukungethembeki?
Umnotho udilizwe ukungathembeki ngoba nxa sikhangela ilizwe laseZimbabwe uPresident Mugabe ulithethe kumnumzana uSmith lelizwe liphakeme njalo lilamalunga kahulumende athembekayo. Nanxa sikhula thina bekuhlonipheka umuntu nxa kusuke kwathiwa lipholisa kumbe kuthi umuntu ngutitsha kumbe kwathiwa umuntu uphethe intambo kwezithize bekuyinto ehloniphekayo kakhulu njalo abantu beqakathekisa izikhundla zabo ukwedlula imali. Kukanti-ke lezi nsuku ukhonokho ubuqili sokuyikho okuqakathekiswa ukwedlula isikhundla. Yikho engibona ngani mina yiyo njalo ibubudlelwano phakathi kokusela ebantwini abasebenza kuhulumende labasebenza emankampanini lo mnotho welizwe. Umnotho welizwe ubulewa yizenzo zabo.
Umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe. Okwamanje ngengilifaki kancane ezandleni zikaSithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, uNkosazana Makoto Ngamahlangu, ngomkhankaso wabo wokuthi abantwana bengafungiswa phambi kwefulegi ezikolo ngohlelo lukahulumende olo-National Pledge. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Kulandela ukutshengisela kwenu ngeviki edluleyo, kulempawu na ezikhomba ukuthi abazali balandela isixwayiso senu?
Ukhaya ukutshengisela wethu waba lomehluko kakhulukazi, ikakhulukazi ngenxa yokuthi sathola sitshengisela sasihamba sinika i-newsletter yethu eyayikhuluma ngokuthi eyayichasisela kabanzi ukuthi i-National Pledge vele yikwini. Ngoba sasikhona basitshengisela vele abantu abaningi i-public obulawayo babelokhu besibuza bethi lincedile besingakuzwisisi okuyindaba lokhu sekathi nxa sesibalile sesizwisisile. Emalokitshini sinandelisa abazali abaningi balokhu beqhubeka besiya ezikolo bethi abantu ababengahambi kuma-assembly ngoma kulanga lokuthi baku-assembly. Abazali abaningi babethi babengakuzwisanga ngoba bengachazelwa ngophoma ukuthi abantu angabuya bathi sesisayenza i-pledge bengakwathi i-pledge kwini bengayibalanga. Bathe sebeyibalilisile sebezwisisile bakhaya abazali abaningi beqhubeka ngokuthi hayi sesilabanye abasixhasayo ukuthi wena laba bathi futhi basibiza kwezinye indawo. Ngikhuluma nje beselokishini elitsha izolo iWoza engekho khona bethi khona bafuna ukuthi bazwisise ngakho. Ama-SDCs aselandi abamembers ethu ukuthi wena sicela ukuzwa ukuthi wena singaphatheka kanjani abantu abathi bengaphatheki kulokhu kuplate. Ukutshengisela kwethu khona kusakwenzayo le newsletter yethu iWoza Moya sithi iWoza Moya ugwalo lwalukhuluma kabanzi ngokuthi wena luyekuphukela kuthi amalungelo. Sikhuluma nje imali yokuthina abantu babhizi ukuthi wena ama-deputations bahamba bakhuluma labo ethi masebe-Chinese ukuthi kulezincwadi esikubhalayo esingathi i-refusal of consent ukuthi anginiki umvumo ukuthi kube namanje lokhu and khanya yethu masebakwamukela lokho ngoba bayasayina bayasidingela la maphepha okungakuthi ngathi kholayo nxa siqhubekela phambili singumkhankaso ukuthi sokusiya emthethwandaba kuma-constitutional court ufaka usebenza ukuthi abazali abafoni siqhubeka kunjalo kula ma-petition akhona futhi lawo akhuluma ngakhona lokhu ukuthi sibona kulokhu ukuthi abantu bayadinga kakhulu abangaso amalunga ewoze labangamalunga ewoze bayawudinga kakhulu ukuthi ayandelwa abantu kabeneliseki ngakho. So udaba olumemethekayo
lapho abantwana nxa bengasayi kwemhlanganweni wekuseni wesikolo i-assembly akusoze kube lo hlupho esikolo?
Akula hlupho. Nginika khona umzekelo ukuthi i-assembly kwezinye izikolo nginika kwalapho ohamba khona umntanami bahamba nge-Wednesday so kwaba isivumelane mina nabaphathikoli labanye abazali ukuthi wena abantu abathi ngewednesday babehlezi emaklasini abalaba abayenzayo bayenze so abalahlekela yilutho ngoba mbonakala umntanami mangcono ayengayikwenza ukufunga lokhu kunokuthi ayefungwa alahlekele ukholo lakhe alahlekele ulwenzi lakhe so angiboni kuphambaniseka khonapho ngoba angeke ngithi bayekele ukwenza mina owangumntwana ngiyemkhiphileyo so abazali sikhiphile abantuabethu ibabahlala emaklasini so isikolo inegativity yacela ukuthi sicela lingalobisi abantuabeni esikolo bangconeli balobise ku-assembly
ngemva kokubala incwadi elayilobela umphathintambo wezemfundo thi lakhuluma ngodaba lwegograwundi lilungenisa njani lapho
lungena obala ngenxa yokuthi wena lumhlophe zikuba lodayo xa sikhuluma ngokuthi ngoba ngakhangela ipledge ukufunga khona kho likhunywa ngokuthi wena liberation strike bakhuluma ngomvikela lo-Chimurenga they are using the actual uthuk basebenzisa uChimurenga lo lomvikela kutho ukuthi kuhlupha njani khona ukuthi nangoba sihlala abantwana thina ezindlini abangela ama-birth certificate esibahlala labo abazintandana ama-birth certificate ngathola ukuthi udiko lolu suke ngaphiuba ukuthi khona okhulu babo babhubha babulawa igugurawundi omalima babulawa igugurawundi abazali okhulu babulawa igugurawundi bakhethe bebulawa igugurawundi okuyise abala ama-birth certificate ngenxa khona ukuthi akangabe lesithupha laye umntwana ebesikhathi likhe abazali bethu okhulu babulawa igugurawundi indawo bengabalwanga la so ikho sithe khona khonokho akwenze ngudokora ikho kona ngegugurawundi ngena khona ukuthi kuloku buyisa siyehle uyabuyise obaba bethu ababulawa igugurawundi ngihambe ebhala ngembuyisa ngadonsa ihlahla ngitofa ngapha ngizadonsa ilithe ngidonsa ngingapha so yindaba yegugurawundi ngena khona ukuthi ngeke besiqakathekise ukuthi sihloniphe iChimurenga eyenzeka la ngakuma-1880s khona le into ka-1981 87 eyakathesa ephilayo elosathinta impilo zethu ikhohlakale
yena umnumzana Dokoras sowaphendula yini incwadi yena
ngasihamba kuredin minister sasazatshiya incwadi kadokora sabela khona impendulo ethihamba njani la kudirector wezemfundo kobulawayo i-inspector wezemfundo kobulawayo sahamba satshiya lezincwadi so umkhankaso lokuqhubeka phambi sahamba siyekuze ukuthi uphendule wathini singagcina sise-constitutional court nxa ukuthi ilungelo lethu lesisekelo sombuso welizwe liyephuliwe la
isibongile Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile.
Wobalini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili.
Isala kutshelwa ingoma emnandi ingoma yeqembu le Tangapasi beqhibake uhlelo lwethu lwalamhlanje Ngike ngathembisa ukuba na siza kuba lalo leli qembu khona pa emsakazweni. Lokhu ngithembisa njalo. Sizaba labo ku Woza Friday kunsukwana ezilandelayo. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo ngutungamile inkomo. Lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.